Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndarohwa ndandiri padhemu taandakagara pasi, saka mapurisa anguya ndipatanga uruva vanhu. Ndazokuona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira.
Vamutongi vedare rehaikoti vamusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order ekuti inoti munoapila kumajistrates courts, saka atizo ndokwamungade maenda paina muchekuya kunoko. Pozisini inoi yatisingabvumirani nayo.
Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaitwa bato iri nemapurisa nezuro manheru. Vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa akachikora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchifanira kuitwa nhasi uku. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuTanzania kumusangano weSADC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira sechikumbiro changa chaitwa nekukurudzirwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mapurisa anodzivirira nyonganyonga aswera achitandanisana nevanhu achivarova nemboma pamwe nekushandisa hutsi hunokatyidza senzira yekudzinga vanhu vange vachiratidzira ava. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa ange akazara mumisha inogara veruzhinji uye mune mimwe misha. Mapurisa ange achirambidza vanhu kupinda mudhorobha zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nhasi. Asi zviri zvevanhu pamwe nevashandi vakwanisa kupinda uye zvimwe zvitoro nemahofisi zvambovhurwa mangwanani. Asi zvinhu zvazoita manyama amire nerongo panguva dzekuma 10 mangwanani, apo mapurisa arambidza vanhu kupinda muAfrica Unity Square umo mange muchifanira kuungana vanhu vasati vatanga kuratidzira. Ipapo vanhu vabva vagara pasi panosangana migwagwa inoti Sam Nyoma naJason Moyo vachimba dzimbo dzakasiyana-siyana. Pavaramba kubva, mapurisa ndopaatanga kurova vanhu zvakaipisisa uye pane vanhu vakawanda vakuvara kusanganisa mumwe mudzimai aendeswa kuchipatara neveRed Cross. Vamwe baba vabva kumusha weHatfield vanoti varohwa zvakaipisisa vakarasikirwa nezvinhu zvavo.
Ndarohwa musana wesu tatakagara pasi majono pako akumhanya choratsikirwa nomamuchandamuka. Fone yangu chimba adona kana ngambudzi saka ndine makunda kitangu ne maekokisi adona ivo vachareta samunhu zviri vana saka.
Vamwe amai varamba kutaura zita ravo varatidza Studio 7 mavanga ange ari kumusana kwavo uye vati vazopona nekupinda mune imwe imba muna Jason Moyo.
Ndarohwa ndandiri padhemu taandakagara pasi, saka mapurisa anguya ndipatanga uruva vanhu. Ndazopona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Kubva ipapo mapurisa atanga kumhanyisana nevanhu vange vachiratidzira vachibva kumativi mana eguta achishandisa hutsi hunokachidza uye pasungwa vanhu vanodarika makumi masere. Muzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House wange wakavharwa nemapurisa uye kusvika nguva dzekuma 1 zvitoro zvese muguta zvange zvakavharwa, guta rave dongo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaipisisa vachamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaita kwakaitwa ndodzo kurara zvakare. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kwarakaita kuratidzira nemapurisa nezuro manheru. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Musakwa nhasi vatura mutongo wekuti MDC yanga ichifanira kuenda kudare ra Major Street nechikumbiro charo kwete kuuya kudare repamusoro. VaMusakwa vati mutemo wePublic Order and Security Act unosungira vanenge varambidzwa nemapurisa kuratidzira kuenda kudare ra Major Street kwete kumhanya kudare repamusoro. Mapurisa akazivisa utungamiriri weMDC nezuro manheru kuti bato iriraisa kwanisa kuenderera mberi nekuratidzira achityira kuti paizoita mhirizhonga mukuratidzira uku, uye mapurisa akati aive mashoma kuti ange achichengetedza vanhu vanga vachifanira kuratidzira nhasi. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta eMDC vaAlec Mchade Hama.
Vamutongi vedare rehaikoti vaMusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order ekitinoti munoapila kumagistrates courts. Saka ati izvo ndokwamungadei maenda paina muchekuya kunoko. Posini inoi yatisingabvumirani nayo nekuti kakawanda tichiuya kunoko tichingowana maorder akafanana naiwayai. Asi isusu taitauya on review and hapana chinotimisa kuti tiuye kureview nechimbi chimbi inonzi agent chamber application.
Rimwe remagweta aya uye vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatendai biti vati havana kufara nemutongo uyu.
Izvi zviri kurakidza kuti hurumende yamunangagwa ihurumende inodzvanyirira kodzero dzevanhu, ihurumende inotya vanhu. Zvinorakidzirazve zvakare kuti kubva patakabva muna October November 2017 tichiuya nawo kodzero dzevanhu dziri kudzvanyirirwa. Isu semagweta hatina kufara nemutongo asi tinoziva kuti ndo mutongo wacho wapo. We are not going to appeal to the magistrate court because hazvina zvatinotibatsira. Chaticharamba tichingoita isusu seMDC ticharamba tichiratidzira. Tine demonstration kuBulawayo, tine demonstration kuGweru, tine demonstration kuMasvingo, tine demonstration kwaMutare next week. Iwayo makodzero iwayo achaenderera mberi because zviri pamutemo section 59 yebumbiro remutemo reZimbabwe.
Zvisinei nekurambidzwa kwakaitwa MDC kuratidzira muHarare, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasunge dzisimbe pavacharatidzira kune dzimwe nzvimbo munyika kubva nemuvhuro, vachiti havasi kuzodzoserwa shure nezvaitika muHarare. VaChamisa vatiwo vachagara pasi neutungamiriri hwebato ravo kuti kuratidzira kune mutsindo kuitike muHarare nedzimwe nzvimbo.
Ngatisimbei vanhu, hakuna chinouya takagara. Nyuchi dzinoruma dzine uchi. Kuboila kwemvura kuti yakuitika. Zvingaoma sadza rakwata rinotoibva harite mbodza. Simbai, zvingaoma. Ngatitarise mberi, nyika inouya, zvinhu zvichanaka.
Nyanzvi munyadzo zvemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku, avo vanotungamira bato ravo reNational Constitutional Assembly iro riri pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kuita nhaurirano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vati hapana chakanganiswa nedare repamusoro pamutongo waro sezvo vachiti mutemo uri pachena.
Chekutanga ndechekuti mutemo uripo wePublic Order and Security Act inoziposa wakajeka sitereki nezvaunotaura. Unotaura kuti kana paitwa prohibition order anenge asina kufara neprohibition order anoenda kwamagistrate unoita izvozvo. Saka uyai munhu anga achienda kuhigh court achiti agent chamber aitozviziva kuti high court haifi yakabvuma zvinhu zvakadaro. Saka mutemo waitwa nedare uri correct, ndo zviri mupublic order and security kana munhu akaiverenga zvakanaka.
Zvichakadai vabiti vati havachaenda kumatare kubva iye zvino nezvichemo zvekurambidzwa kuratidzira vachiti havasisina chivimbo nematare. MDC inoti haisi kufara nemafambisiro ari kuitwa zvino munyika nehurumende yavamunangagwa, izvo zvainoti kutadza kutonga zvakanaka uku kwave kukonzera kuti veruzhinji vanhonge svosve nemuromo. Bato iri rinoti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pachena musarudzo yemutungamiriri wenyika yegore rapera. Kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi, izvo zvakatsimirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine urombo vateereri, gaiti dzokere zvakare kuna Godwin Mangudya kuti atipe zvanga zvichitika Muharare.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaipisisa. VaChamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Ndo zvinoita madusura ese, asi hakuna dusura rinorarama nokusingaperi. Madusura ese kana ooneka anooneka zvine muonekedzo. Ndosaka muchiona muchero unenge woda kukuva unobva waita mbiri nemandorokwati kwese kwese. Ndozvamuri kuona zviri kuitwa naamunangagwa kuti kangoma kaakuda kuparukaka kaakuda kutsemuka. Ndozvazviri kureva, asi isusu hazviti kahamadzi nokuti takazviona zvakamboitana naPol Pot, vana Sheshesko, vana Idi Amin, vana munangagwa. Ndomaitiro evanhu vane hundimindoka, asi vanoenda chete.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu makumi masere nevatatu muHarare nhasi.
Godwin, pari zvino tabata vanhu vanoita 83 kuHarare South, tabata vanhu vanoita 46 kuchitungwiza, 15 muHarare Central, 22. Chinongoda kuti veruzhinji vazo ndechekuti mapurisa vane constitutional mandate inotaura kuti mapurisa kana panenge pachiita vanhu zvavanoita, vanhu havafaniri kupwanya zvinhu, vanhu havafaniri kuchisidzira vamwe. But sandizvo zvataona zvichiitika paground. Godwin
Vanyati vati mapurisa aita zvaita nhasi nokuti zvange zviri pachena kuti vanhu vange vachiratidzira vange vachida kurwisa mapurisa.
Vanhu vanga vachifamba vachiimba vachiita maslogans vachitaura mazita evanhu. Zvazoda kuti pavaona mapurisa vanhu vakatoratidza kuti vanotoda kutorwisana nemapurisa. Mapurisa pavafamba vachienda kune vanhu, vamwe vatanga kutiza pakakanda tue smoke, pazodonha mukadzi adonha azotorwa neve Red Cross vakaenda naye. Mapurisa havana kupfuura munhu, mapurisa havana kushandisa mabara atinoti pachirungu malive rounds kupfuura vanhu. Zvese izvozvo zviri pachena.
Vaendera mberi vachiti kuulawayo mumisha yenjuve nechavalala vanhu vamuka vachipisa mataira anokisa matombo mumugwagwa, uye izvi zvaitikawo kubudiriro muHarare. Vanyati vati ibasa remapurisa kuchengetedza runyararo, zvivakwa mudziyo yevanhu pamwe nevaya vasinei nezvekuratidzira. Zvichakadai, vechidiki veZANU PF vaswera muHarare Gardens vakamirira kuti vagozobatsira mapurisa kana paita mhirizhonga, asi nhasi varatidziri havana kupotsera matombo kana kurwisana nemapurisa sezvakaitika munandira, apo varatidziri vakarwisana nemapurisa zvakazokonzera kuti masoja apindire pakafa vanhu vanodarika 15. Pataenda pamhepo mudhorobha manga muine vanhu vashoma-shoma avo vange vachitsvaga zvekufambisa sezvo vemakombi nemabhazi vamira kufamba vachitya kuparadzirwa dzimotikari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya iyi, vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa atyora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchitungamirirwa neMDC yavaNelson Chamisa. Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vanoti pasi pebumbiro remitemo yenyika mapurisa haana masimba ekurambidza vanhu kuratidzira. VaMagaya vanotiwo zviri kuitika munyika pasi pehurumende yavaEmerson Mnangagwa zvakatodarika zvaiitika pasi pehurumende yaivaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Roy Choto weStudio 7 abata Bishop Magaya kuti tinzwe maonero avo.
Ndoda kutanga ndapembedza kurata ikoko chinhu chakanaka zvikuru, vanhu vane kodzero yavo maringe nesection 59 yebumbiro remutemo wedu. Now ndingangoti vamunangagwa havasavaradza chido chekuda kuvandudzwa mumatongero avaka. Isu tinoona kunge vari kupfuurira mberi neudzvanyiriri nekurepressa vanhu muzvido zvavo iye nemaliberties avo. Saka chinhu chatinoshora chose nokutorobodza, ndo zvinoratidza kuti hapana difference pakati pehurumende yavamunangagwa neyamu Mugabe. In fact, vamunangagwa iri kutova west nokuda kuti vanopota vachitombouraya vanhu.
Mapurisa akashandisa mutemo weposa unova mutemo wakavandudzwa nedare reseneti svondo rino. Munozvitora sei zvaitwa nemapurisa izvi?
Zvaitwa nemapurisa zvinongoratidza kuti mukata nemarongero avo nemaito avo havasi vanhu vari genuine, uye kuti havasi vanhu vanooperata zviri professional. Vanooperata vachishandiswa nemapolitician. Indiyo ndakira kuti mapurisa edu kana vakaregedzwa vachishanda nemazvo, ndava ivo havakuafodha kubhadhara dzimba dzavanogara, havakuafodha kutenga chingwa, saka vari repressed as well. Asi nyaya iripo ndeyekuti vari kukontroliwa zvakanyanya nehurumende yavamunangagwa. Saka kushandiswa kwavaita posa iyi chinongori chiratidzo chekuti havasati vavandudzika.
Mapurisa ari kutiyo anga aine ruzivo rwokuti izvo kuchange kuchiitwa mhirizhonga, nokudaro vashandisa mutemo iwoyoyu kudzivirira vamwewo zvavo vasinei nekuratidzira uku kunge vange vakachengetedzwa nemutemo.
Vanga vachaziva sei kana vari vanhu vanogona kuita basa ravo semazvo? Munomirira kuitwa mhirizhonga, mosunga vaita mhirizhonga. Tinozviziva isusu kuti gare gare kwaive neimwe demonstration yakaitwa nevanhu vanenge vakarerekera kuzano PF under OCCC yavanoti broader line. Vaidemonstrate against Zidera vakaita almost 3 months. Vakapicha matende avo paamerican embassy. Hapana akambovatuka, hapana akambovasoropodza, hapana akamboti tiri kufungidzira kuti vangangoita mhirizhonga, saka ngatativabvise ipapo. Zvinongoratidza chete kuti iexcuse yavari kupa yekuda kujustify yatinoti muchirungu brutal show of force. Saka izvozvo tinozvitoropodza nokuzvitsiura zvakasimba.
Ivo mapurisa vari kuti izvo vari kungotevedzerawo zviri pamutemo.
Hausi mutemo iwoyo, ndava mutemo unopa vanhu freedom of expression, freedom of association, freedom to demonstrate nekupetitiona. Ndozvanga zvichida kuitwa neruzhinji rweZimbabwe vachitungamirirwa nebato rinopikisa remgc. Saka hapana mutemo wavatevedzera. In fact vatyora mutemo maringe nesection 59.
Zvii zvingaitwe neMDC nevamwe vese vanenge vachida kuratidzira takatarisa zviri kushandiswa nemapurisa vachiti izvo vari kutedzera mutemo?
Vanhu ngavazvigadzirire kupinda mune mumwe mwaka wokusungwa. Ngatizvizive tarisa from the end kuti chaitika ndechekuti tikademonstrata tichasungwa. Atozvidira kudemonstrata. Inini kurudzire yangu weZimbabwe nderekuti panguva inotevera vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvo zvakaitwa kuMalawi. Vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvakaitwa kuSudan. Ndava ikodzero yevanhu yekumanikidza hurumende kuti vakise zvinhu, vagadzirise zvinhu.
Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotsigira bato reMDC nezvimwewo hazvo zvaratidzira mumaguta eLondon neWashington DC nhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yanga yaronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Kuratidzira uku kwaenderera mberi uye nhasi muno mustudio tatsikwa nemurongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada. Tinogamuchirai nemufaro vaMada.
Tinotenda nekuti tambira mukoma blessing.
Mukatiudza kuti musangano kana kuti kuratidzira kwanhasi uku kwafamba sei?
Kuratidzira kwanhasi kuri kufamba zvakanaka. Mandideedza kuno tinozvitenda. Ndasiya vamwe vangu varipo vachiita zvavari kufanira kunge vachiita. So isusu tiri kutaurira hama dzedu dziri kuZimbabwe musangano wedu leadership yedu kuti takamira nemi. Hamuna kupiwa mvumo yekuita istapiwa mvumo. Takachengetedzwa nemapurisa nesecret service yemuno muAmerica vakatichengetedza zvakanaka, zviri kufamba zvakanaka.
Asi makwanisa here kuti mupe tsamba yenyunyuto kana kuti mutaure nevanomirira Zimbabwe muno muAmerica?
Ndoda kuti ndizvibude pachena. Vanomirira Zimbabwe muno kutaura embassy yedu havavhure even gate ravo, nekuti vanhu vasingatambire vanhu vakaloka gate ravo. As we speak, we are going to share the pictures of that zvataburi zvatatora kuti vanhu vazive. Asi tichatumidzira through the electronic means dzatinowanzoita nguva dzese.
Asi vamwe vangade kuziva vamada kuti zvinobatsirei kuti kana muri muno muAmerica taona vamwe vachiratidzira vari kuBritain muratidzire, pane zvazvinochinja here?
Zvino chinja zvakasimba chaizvo kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa nevavanotungamira navo nebato redu vatungamiri vedu vese vanoona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuAmerica zvinorangarira kutambura kuri kuita nyika, kutambura kuri kuita vanhu. Saka izvozvo zvinorakidzawo kupasi rose kuti hurumende iriko kuZimbabwe yakundikana ende zviri kubuda social media yatinakira nekuti zvese zvatiri kuita tiri kuzvikanda pasocial media endi zvichange zvichisvika kuseneti yemuno vanova vanovingirwawo kunoku nehurumende yeZimbabwe kuti vatsvage kunge vachidyidzana. Saka vachiona zviri kuitika nezvatiri kuita zvinorakidza zvega kuti Zimbabwe yakamira sei.
Saka pane hurongwa here kuti muendese tsamba dzenyunyuto iko kuseneti kana kuti kucongress kana kuti kuwhite house?
Tiri kutozvironga zvese izvozvo zviri mugwara, zvimwe zvacho zviri kutoitwa nevedepartment iroro nedzimwe tsamba dzatinadzo pano dzakaitwa nedepartment redu recommunication. Zvese zviri kuenda kuseneti, zvinova zvinhu zvatinoita nguva dzese patinorakidzira. Nema local leadership yedu, at not my local congressmen, kana tiri kunzvimbo dzatinogara tiri kuvatumidzira.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamada nekupinda muchirongwa chedu muzuva ranhasi muchikwanisawo kuti munge muchipinda mumastudios edu.
Tinotenda chaizvo nekusvika pamuzinda weStudio 7 takamirira zvizvarwa zvese zveZimbabwe. Tiri pano senhengo dzemusangano weMDC, the only will of change in Zimbabwe. We are here to represent all the suffering, long suffering people of Zimbabwe. Thank you.
Aiwa, tinotenda zvikuru avanga vari murongi wemusangano muMDC North America Province vaNick Mada vachitaura vari muno mustudio medu yeStudio 7 muWashington DC. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika kuTanzania kumusangano wevatungamiri wenyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC Ordinary Summit of Heads of State and Government wechimakumi matatu nepfumbamwe. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vatore chigaro chekutungamira bazi rezvematongerwo enyika muSADC kana kuti Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Asi mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kutora chigaro ichi vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Munhu ari kubika violence instability haangagoneka ari iye kuti agachee Organ ye Defense and Security. But more importantly, SADC ngai make sure kuti Zimbabwe yaenda paagenda muite nhaurirano muno under SADC.
Vabiti vati vatumirawo nhumwa kumusangano weSADC uyu vachikurudzira kuti SADC izeye nyaya yeZimbabwe.
Takatumira Professor Watchman Nube na Gladys Zakwayo kuTanzania ikokoko kuti vanoti miriri.
Asi vachipindura mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vakasarudzwa nevanhu nekudaro vanofanira kuti vatore chigaro ichi.
Vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe, whether uri munhu weZANU-PF, whether uri munhu weMDC kana kuti hauna bato uri wechechi. Saka vane kodzero manje yekutora zvigaro zvinowanikwa zvichiwanikwa zvakanangana nenyika yedu zvichibva kuAU zvichibva kuSADC. Zvose izvozvo vane kodzero yekuzvitora nokuti ndiye mutungamiriri wedu.
Vachipindura panyaya yekuti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvapa kuti ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze, vamutodi vati Zimbabwe inyika yakazvimiririra isingaudzwe zvekuita nedzimwe.
Tiri nyika yakazvimiririra yoga inorespectwa neUnited Nations. Saka tinoita mutemo yedu tichiitevedzera pasina watinotya, pasina watinobvunza kuti apa todii, apa toita sei. Tiri pachedu, tiri kuita zvinhu zvedu seZimbabwe ende hatina watinotya kana kubvunza kuti tingafambe sei.
Tichiri panyaya iyi, masangano akaita seUnited Nations, mubatanidzwa wenyika dzemuEuropean Union, Britain neAmerica uye masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita se Human Rights Watch ne Amnesty International anoti ari kunetsekana zvikuru nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Vati mapurisa ose ari kuonekwa pamavhidhiyo achizvindikita vanhu anofanira kutorerwa matanho akasimba. Mutauriri wemukuru webazi reUnited Nations High Commission for Human Rights vaRupert Colville vauza Studio 7 kuti nyaya yekuratidzira ikodzero yevanhu vose uye inofanira kuremekedzwa. Ko, chii chingaitwe nemasangano ekunze aya kubatsira Zimbabwe? Tabvunza Dr. Victor Chimutu, vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka, maibuye iZimbabwe.
Chingatodiwa munyika yeZimbabwe pari zvino, kubva zvino kuenda mberi, kuti pawe nevatungamiri vekunze, kana kuti hatingati marespected global figures anouya kugadzirisa zvinhu muZimbabwe nhaurirano, kana kuti paitwe kakuforceredzwa kanoitwa muNangagwa neZANU PF nenyika dzekunze zvikuru sei dzemuSADC neAfrica Union.
Muna 2009 veSADC, African Union neUnited Nations ndivo vakabatsira Zimbabwe kuti iumbe hurumende mubatanidzwa mushure memhirizhonga inotyisa yakaitika apo paida kuitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika muna 2008.
Munhau dzemitambo, tombotarisa mitambo yenhabvu. Vakawanda vachiti murayiridzi mutsva weHighlanders Mandla Mpofu uyo akatora basa kubva kuna Madinda Ndlovu akasangana nemutoro mukuru Svondo Rino. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Chekwata ichi chiri kuongororwa zvakasimba apo chiri kushanya kuHarare kuzosangana nemakepekepe Caps United ayo ari kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Bhosvo haisati yakundwa kubvira Mandla Mpofu apiwa basa reurayiridzi achitsiva Madinda Ndlovu, asi Caps United ndicho chikwata chinganzi chichapa Bhosvo ongororo yakadzama yekusimba kwechikwata chavo. Caps United iri pachinhano chechipiri mugungano rePremier Soccer League ine mapoints 30 neimwe chete point imwe chete pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira makwikwi aya. Paakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Bhosvo nemaGreen Machine dzakaita mangange 0-0, asi vatsigiri veCapes United vakabuda munhandare yeBarberfield Stadium vachizhamba mushure mekunge mubati wepembe akaramba chibodzwa chavakanwisa uyezve vachichema kuti vaive varambirwa penareti yaive pachena. Asi zvese izvi zviri kupera muNational Sports Stadium neSvondo apo makepekepe ari kutarisira kutora mapoints ese matatu nekuramba akasonana neFC Platinum Highlanders yacho ichidawo kukunda kuti irambe ichikwira muhurongwa hwezvikwata zvemugungano iri. Makore apfuura Highlanders yanga ichiwanzorova makepekepe, asi mumwe mutsigiri weMaGreen Machine muzvare Tanaka Morgan vanoti kudhererwa uku kwapera.
Tambo ndiyo yekuti takatohwina kudhara, saka changosara ndechongoti titore mukombe. zvaHighlanders zvatingatozwerengera kuti vanoti kunda tikutongo vakunda.
Asi FC Platinum iyo ine mapoints 34 iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro kana kwedzera mapoints ayo iri panyanga apo iri kushanyira vavatidzani vavo veTriangle muGibbo Stadium neSvondo zvekare. Dynamos iyo iri kukwira zvishoma nezvishoma patafura yemugungano iri iri kufamba nzendo refu. Dynamos yave pachinhano chechinomwe nemapoints 28 kubva mumitambo 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nasi tiri kutarisa pamusoro pekuratidzira kwanga kwakarongwa neMDC uko kwatadziswa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318.
Sezo nguwedi apira regaiti mbotarisa misure na u zwakare. Gutare Harare rasikwera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichiratidzira. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendege parutivi kurambidzwa kuratidzira kwebato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anogoneka nemufaro. Dini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 16 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hey bakithi izinto bakithi la ndiyazibona izinto zikhwelile ziyadura. Asithwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni. Abuye busuku ehambe busuku.
Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangoye legundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC eHarare ngesikhathi abe-MDC bezama ukutshengisela. Amapholisa ababhaxabula njalo abopha abantu abedlula amashumi ayisishiyagalombili. Kulembiko ethi abanye ekade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abantu ekade befuna ukutshengisela eHarare ngamabutho labasekeli bezanu PF. Induna yentabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili namuhla. Kuwoza Friday sise wange lapho esihamba khona le qembu leKwejani Benda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okamangwele kundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla. Abasekeli be-MDC laba bebezondiswe ikwalelwa ngamapholisa ukutshengisela. Amapholisa abikwa ebophe abasekeli baleli bandla bedlula amashumi ayisishiyagalombili njalo babhaxabuleka kubi abanengi. Kubika uMavis Gama.
Bebecula ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Amapholisa abenyakazela edolobheni leHarare ikakhulu endaweni yokwetshisela e-Africa Unity Square lapho bekungavunyelwa khona abantu okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. Unkosazana Sithobekile Khubone isakhamuzi semzini we-Highfields ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Hey bakithi izinto bakithi la ndiyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura. Asithwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni. Abuye busuku ehambe busuku.
USenator Lillian Timvias ongeyinye enkokheli ye-MDC usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapholisa.
Party yami MDC Alliance ngamshwa liyakwazi ukuthi ba-announcile ukuthi kwakhona sile demo namhla, and it's according to the constitution of Zimbabwe which is the supreme law, so angikwazi ukuthi okuhluphayo nguyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni lezanu PF umnumzana Mabutho Moyo usole lokhu kutshengisela ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe ezalokhu sasuza sutha, nxa ungumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokhu, but kubona bebesazi vele ukuthi kuzenzakalana emgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Amapholisa behlulekile ukusisa umthetho ngoba umthetho uthona, bafanele nje baphongutshelwa ukuthi kuzaba lokutshengisela, abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapholisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni, njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina we have said it ukuthi people they say kulama peaceful demonstration mabekhuluma yes, but on the ground the situation is different. Yalandela ukuthi ebudiriro abantu kade bephaka amatshe emgwaqweni, amapholisa had to move in and disperse these and off gathering.
Wengeze u-Assistant Commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho sekuphume enkundleni zebulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo kulembiko ethi abanye kade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abasekeli be-MDC ekade bezama ukutshengisela eHarare ngamabutho. Abanye njalo ngababikwa bengabasakhulayo bebandla leZANU-PF labo ekade begqoke impahla zamapholisa. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule, kodwa omunye obekhona ekutshengiseleni lokhu umnumzana Peter Moyo olilunga ledali lephalamende kubandla le-MDC uthi kube sobala kibo ukuthi amapholisa abahlaseleyo lawa ebengayisiwo mapholisa oqobo.
Dinaste singena etawuni ekuseni sathola ukuthi khona ha amapholisa abahambisa abantu ezindlini, bengalibona lihamba nje lingu-5 so bayalilitila ngaphi, bangekho emotweni bahle balibisele bathi buyelanini. So abantu kade bezidingela iindawo zabo ezokuthi bahambe, so abantu bagcine sebuthana laphayana enasi nge-Market Square laphaya, baseqalisa ukuhamba ngendlela bebaningi sibili besiya e-Fordent Square. Ukufika bafikile sibili, but bagcine sebesirawunda siphakathi kwaphana bathela ama-tegas phakathi. So sasesiphuma laphaya, phuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphana ukuthi sitele ngoba zezimota zethu ongathi ugatshana ngoba zesizonti kona i-situation yangkhona kayimanga kahle. Abanye basivimbelela abaye besitela langapha, abaye besitela ngapha, abanye besikwa befika khonapho kutshaya izicathulo abanamabhatons. But engikubonileyo mina abantu abaningi ade beku-uniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi i-behavior yabo ngabantu abatrained.
So ubona ngani ngobani bona labo kade betshaya abantu?
Socha sibili bathi kuyama uniform yikho engikubondileyo mina, ngoba amapholisa they were professional. Abanye bangikhona sihlangane labo, ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sezunjele khona siphume nendadi igcwele amapholisa ngokuthi ngabe kade befuna ukusitshaya kade bekasitshaya, but baphongukuzimela kade bedlula behamba bebona eceleni. So laba kade betshaya abantu kutshengise emgceke ukuthi khona kaso mapholisa pholisa.
Ukuthi aso basekeli bezanu PF laba okuthiwa ngama-youth militia
kungaba njalo as well, ngoba kudala vele koba bekuyenza during umgabe yikwaba bekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-uniform. Ungakhangela siyafika indisquare ukhona omnye wade umpholisa wade tie umbhobho alive bullet. Akula muntu owenza into zobulima ngobhobho kule crowd enjalo.
Umnumzana Peter Moyo lilunga ledale lephalamende kubandla le-MDC. Leli bandla lithi lanxa livinjwe ukutshengisela eHarare ngamapholisa namuhla, lizaqhubeka ngenhlelo zalo zokutshengisela kwamanye amadolobho abalisa elebulawayo, iGweru, iMasingo kanye leMutare. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela abakade bekuqoqile be-MDC akusazange kwenzakala ngemva kokuba abasekeli balelo bandla bakade beze ukuzotshengisela behlaselwe ngamapholisa akade bavimba abantu ukungena enzikini yedolobho leHarare. Abantu abaningi babikwa belimele kakubi, abagoqela abesifazana lentatheli zindaba. ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba phandle owenzelwe emzini weMilton Park. Umkhokeli weMDC uMnumzana Nelson Jamisa uthe lo wabengasaqhubanga uhlelo lwabo eHarare bazaqhubekela phambili besiya kwamanye amadolobho.
Of a settlement that has to come through comprehensive reforms.
Yebo, liza kubona lokho kutshengisela okulokuthula kusenzakala emalangeni alandelayo kwamanye amadolobho. Sizaphinda njalo sibuye lapha eHarare. Lokhu akusikho kuphetha kohlelo lwethu.
Those hunger is on the street and not in the state. Poverty is on the street, not in the state.
Uchamisa uqhubeke ethi ukwaliswa kwabo ukuthi batshengisele kuphambana lomthetho kanye lesisekelo sombuso.
We are a constitutional organ. The party that won the elections on July the 31st.
Silibandla elinanzwa isisekelo sombuso wesizwe. Senza inhlelo zethu ngokusemthethweni.
Whenever we do things according to the law, they obviously do not treat us as such. That's why we must review our strategy.
Ngomvulo abeMDC bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela kobulawayo njalo amapholisa aziswa kudala.
Ngomvulo siyabe sikobulawayo, ngolwesibili siyabe sisegwelu, ngolwesithathu eMasingo, ngolwesine eMdare. Amadolobho lawa azanikeze ithuba ukuthi izakhamuzi khona lezibe lalo zibe lesikhathi sokuyatshengisela emgwaqweni kulandela amalungelo abo kuconstitution yaseZimbabwe usection 59.
Amapholisa abikwa ebophe abantu abedlula amathumi ayisiyagalombili eyide emizini ebalisela emavuku kambuzuma e-Epworth leminye abacatshengelwa ukuthi bebesendleleni yokungena enzikini yedolobho leHarare ukuzatshengisela. Ukuphathwa kolu daba ngabazomvikela abomthethandaba lohulumende kuthiye uzuwe ekhathaze kakhulu ngokubotshwa kanye lokutshaywa kwalabo abakade bezama ukutshengisela. UMnumzana Mfundo Mlilo, ingcwethi ecungumeka zombusazwe, yena-ke uthi lokhu kungenza ukuthi uhulumende kaMnangagwa abonakale engathi kazimiselanga ukulondoloza ilungelo loluntu.
Awe, lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende ngathi ngalasinekela abantu. Bekumele ukuthi avumele abantu ukuthi bayenze i-peaceful demonstration, ngoba sokuthi amalunga e-MDC labantu nje jikelele beZimbabwe befuna ukuthi batshengisele, ngoba kule nhlupho eziningi eziselizweni, amagetsi kawakho, ifuel kayikho, izinto ziyadura, umkhonomo wethu kawuhambi kuhle.
Abebandla le-ZANU-PF bakusola kakhulu okwenziwa ngabe-MDC bethi kuphambana le mithetho yelizwe, ngoba sebefuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa ngendlela engayisiyo. Elinye igqwetha eliyale ukuqanjwa ngegama lithi ukumiswa kokutshengisela okwenziwe ngabezomvikela kwasekelwa ngumthethandaba we-High Court bekumele kwenziwe phakathi kwamalanga ayisikhombisa hathi ngelanga lokutshengisela lokhu. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Abasekeli bebandla leMDC loZulu weZimbabwe jikelele abahlala kwelebhilithane batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe bechothoza umbuso weZANU-PF njalo besithi uMongameli Mnangagwa kumele asuke esihlalweni. Siqoxele siphathamandla sogatsha lwalelibandla olwabasakhulayo eBhilithane unkosazana Kimberley Bebe wachasisa okunengi.
Sifika saqalisa ukuhlabela ingoma, saqalisa ukukhipha amakhadi abhalwe ngobubi obenzakala eZimbabwe. Sathi sifika saqalisa uku-addressa abantu, sikhala sayenza lo mthandazo ekuseni sikhulekela bona laba bantu abahlukuluzwayo ekhaya. Sesiqeda khonapho abasebenzi beZimbabwe Embassy pha eLondon babiza amapolisa baqamba amanga bathi thina kade sifuna ukubachaya, thina kade sifuna ukuyenza iviolence phandle kweembassy. Amapolisa athe efika athola thina sizihlabelela peacefully, kade singachaya umuntu, asizange sichaye anything, thina kade sizihlabelela peacefully, siyenze peaceful protest. Amapolisa sacoca-coca lawo, amapolisa asilinda ke. And then amapolisa asanda ukusuka kathesi. Into ebesiyenzakala futhi abantu basayine ipetition ehambe kuPrime Minister ubaba uBoris Johnson. Sibhalile izikhalazo zethu kupetition yona leyi ukuthi uhulumende weZimbabwe ilegitimate ubulala abantu bangamasela baphethe abantu ngohluku. So thina njengamaZimbabweans eLondon eEngland sikhathazekile ngakho, sikhathazekile ngezihlobo zethu eziphethwe ngohluku njalo sifuna ukubona uhulumende weZimbabwe ujeziswa yi-international community.
Ungathi beli bangaka baphatheke ukutshengiseleni lokhu khona ngapho e-UK?
Ngathi sifika inamba noma 100 kodwa ukuthi kusuke kwaphazama ukuthi kathe sizulu selisina kodwa abantu lokho ebekhona phandle ezulwini kule tent ekhona efakiweyo kodwa tent yangkhona incane abantu babuyile ngaphandle kwezihlahla abantu bathwele amabhana amanye amabhana lamampikisha aphumile kubo Facebook la kubo social media abantu baphumile sibili abanye basuke eKhatshana abanye basuke ePortsmouth abanye bagade ngamabhasi balala begade ibhasi ukubonga ukuthi bebuye khona pha eLondon abantu bavuyile ngempela.
Unkosazana Kimberley Bebe isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC kwelebhilithane. Khonapha eMelika abasekeli be-MDC labo batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo munye wabaphatheke kulokhu kutshengisela umnumzana John Womera.
Izo lami ngu-John Womera.
Kuyini okulethayo lapha nasesigodleni eWashington DC?
Lapha ngizobika kwabakithi ukuthi hheyi bantu benkosi, sicela kungena enhliziyweni zenu, engqondweni zenu ukuthi khona hayi impilo lesiphila akusiyona impilo eyiyo esabelethelwa ukuthi khona siphile.
Kodwa ubona ngani ukutshengisela lokhu kwenzakalayo lapha eWashington DC? Ubona ngani kuyasiza?
Kusiza, kuyasiza.
Ngani usisho
lokho? Kuyasiza ngenxa yokuthi nxa uthule umuntu engazi ukuthi khona uphakathi kobuhlungu, uzwa ubuhlungu enhlizweni yakho. Umuntu ngeke azibone ukuthi khona ubuhlungu obuzwayo bungakanani. So definitely
wena njengomunye othengiselayo namhlanje isifiso sabe yisipho.
Isifiso sami ngizothi siphileni impilo yothi khona uzitshele wena ungumuntu uthi khona okutholayo angithi uthi khona imali eziningi ozitholayo amamiliyoni, hayi impilo esimple and straightforward. Uthi mina ngifuna impilo esimple and straightforward, ngiziphilele impilo yami kahle. Hayi ukuthi ngiyeshophu ngiyehluleka ukuthengisa ukuthengela abantwana izinkwa.
Ubona ngani yena umnumzana uNelson Chamisa ulapho ukwenza ukuthi isifiso sakho sifezeke?
Ulaso sibili, ulaso kakhulu.
Yena uNandagwa le
usetshengisela ukuthi akalaso leso sifiso ngoba ngesikhathi engena yena uthi khona ezitshela yena ukuthi nguye sengu-president. Wathembisa ukuthi ngensuku 100 days uzabe esetshengisela ukuthi khona hayi useluthi impilo engcono kodwa kula kwenzayo. Instead izinto zatshintsha, uDube wonkhona wayengezelele ebantwini.
Yini umbono wakho mina nalokho kwenzakala khona namhlanje?
Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ukuthi abazali khona manje asathathane njengabantu, sesithathana njengenyamazana. Uthi inyamazana idonki uyayitshaya, uyitshayela ukuthi iphuze amanzi, uthi natha amanzi. So usushaya lo muntu, umuntu ozihambelayo umtshaye.
Umnumzana John Womera ngomunye wabaphatheke kuhlelo lwe-MDC olokutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe namuhla eWashington DC khonapha eMelika. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise emhlanganweni we-African Union kwele-Tanzania. umnanga kwa usolwa ngabanengi ngokusebenzisa amapolisa ukuhlukuluza uZulu. Inhlanganiso esizimeleyo lazo ezilwela amalungelo oluntu lezigodlo ezigoqela esemelika esebhilithane lomanyano we-European Union lazo zisole amapolisa lohulumende ngokuhlukuluza abantu. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuthi uvele sokuhambelana lembele yakhona ezang PF ngoba nxa yena upresident wayekhulume wathi yena nxa bethengisela kwemthethweni abantu bayavunyezwa sokuza kwethusa ukuthi kungathi kungani idale beqala libalisa kungathi amapolisa ebalisa ngoba umthetho vele sizaguqulwa. Vele besithi funa umthetho wakhona ozaguqulwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhulume okusekudeyeni. So sokutshengisela vele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wesisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla lezanu PF.
Leliqiniso ngoba mina ngithe ngimi khona phana isimi nje labantu ngilo council wami ngimtshena sithi laba bagqoke uniform lesibona le ngaso mapolisa angathi amasosha bebezimele nje kuhle. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebivelela phecheya ngahle ngathi mina igroup liyana ehamba ngezimota lezana yiyo evamba ukutshaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye kutho okutshengisela ukuthi i-command system sibile kwizanu PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni kumbe ama-sergeant abavele bengabantu bakomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele ukuthi ngoba simi isikhathi eside abantu behlezi phansi bezihlabelela kungenzele lutho kwasokuthi phutsha nje abanye sebezotshaya. Kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kuloku phikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi ecubungula ezombusazwe. Ku-Livestalk namhlanje sixoxa ngokutshaywa kwabantu ngamapolisa eHarare namuhla ngesikhathi bezama ukutshengisela kuhlelo obelubizelwe libandla le-MDC. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni namuhla ugwetshwe ukuhlala ejele okwinyanga ezilichiyomi lasifica mnembili kuthi eziyisithupha zabekwa eceleni. Abanye akade setheswa labo icala lokuphatheka ekubhidlizeni impahla yesakhamuzi khona le entaba zinduna baphiwe isigwebo sokwenza i-community service ezikolo lasemakliniki.
Umanji unkosikazi Glad Momu Showe ugwebe unduna ndiweni ethi ngoba uyinkokheli bekumele abambe umthetho. Udumisani Dube igqwetha elisuka emathonsi ncube lo chambers ebelimele unduna ndiweni labanye uchaza impumela yedale.
Izakhamizi ade zethesa icala lenduna uKhayisa zigwetshwe okweminyaka emibili. Inyanga ezizithuba zisaspendiwe ukuthi for iminyaka emihlanu ezayo fanele bethola bele cala elokudilize impahla ngomlilo onye violence. Then ezinyanga ezi-18 kuthiwa fanele beyenze i-community service ezikolo lasesibhedlele entaba zintona. Kodwa for uChief Khayisa ukhitshile inyanga eziyi-6 which was suspended for iminyaka emihlanu ukuthi afanele athola le cala elifana nayo. Then e-18 kuthiwe kufanele eseve phakathi. Vele uChief ivine ngayo ejele bese sitshelisiza amaphepha eyaphila ube themba sithi kakhaya ngasozithola justice sibe siqalile vuke kusebenza amaphepha yaphili esahamsa ecourt kusobala konke umuntu ade kwenkundleni ukuthi lesandle sinye sitikile esathi sithungamela izinto enkantolo
abantu abezelalela ethonisiswa uNdiweni balinde kusukela ekuseni kwaze kwaba lihola lesithupha ntambama. Umtshutshisi uMnumzana Kudakwashe Jaravaza utshele idale ukuba uNduna uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayamangalela ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda emuzini wakhe. Kubikwa induna yaPaula ukuba uMbele ahlukane lekhosikazi lakhe kodwa lokhu akusenzakalanga okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza umuzi kaMbele ukuba asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuwoza Friday lamhlanje sisewange njalo sihamba lekwejani bendi okuliqembu likamuyi uChristopher Shoko. Lanxa isimide iminyaka uShoko edlule emhlabeni iqembu lakhe lisaqhubeka ngengoma njengakudala njalo lithi liqinesaka leli lidlaladelalo elitsha elilesihloko esithi ungakonani liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Sibuze umkhokheli wekwejani bendi usizwa ngendaba Ncube ukuthi bawuqhuba njani umsebenzi.
Hayi, umsebenzi siyawuqhuba kahle sike, hayi labantu sebejayele sebesijayele, hayi siyawuqhuba sikini siyabhodabhoda indawo yethu lapha eZimbabwe. Siyangena kubobhinga sibhoda sibuya siye Victoria Falls ewandle.
Balamukela njani abantu nxa lithe lafika esigabeni bazwa ukuthi iqembu likaChristopher Shoko likhona liyadlala esigabeni?
Hayi, babuya ngokuningi vele abantu kunje lokho bedonselana besibiza lapha lalapha. Into esihlupha yona la amafutha nje ezimoto ukuthi sihambe indawo zonke, kodwa abantu basamukela kuhle.
Amadlalade wathi ngokutshona uShoko ukuze kufike lamhlanje selilamangaki?
Ngangaphamba ngisibona engafika kubo 89 khonapho.
Ngathanda ukuthola idlalade lenu leli lamanye amadlalade enu bangalixhuma njani kumbe athengiswa ngapi?
Kakhulu ezisuku sasiyandisa ukuthengisa kugrama kuzebenzi igrama, but manje sokuhlupha ngale abantu sebesizithengisela abantu ngabethola inamba bayakwanisa ukuthi bengifonele then sebezithola ingoma.
Zithini inombolo zakho?
077 81 34 534.
Akuziphinde Ncube.
077 81 34 534.
Iqembu leli lihlabela ligxile kakhulu olimini lwesinambiya liluxubanisa lesitonga lesindebele laphala laphaya. Baphuma ke enkundleni abafana bekwejani band ngale ethi Zunuzose. Jani Band besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abaningi balimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa bezama ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela olubizelwe yi-MDC. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ugwetshelwe ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm.
Apo tinokupai inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.